Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tishitepe nyura atirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omusle. Le, yi Studio 7, ewe tunela indaba ezimkoto nge Zimbabwe.
Sisagaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kubumbi 10, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi iri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekuchira kubata chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, vamwe makumi mapfumbamwe nevashanu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yokurudzirwa kugadzirira matambudziko evashandi vayo. Panguva iyo vashandi vakazivisa kuti kutanga nemubvuro unouya vanenge voshanda mazuva maviri chete pasvondo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotumira mashoko ekunyaradza mhuri yeBritain zvichitevera kushaya kwemurume wamambokadzi veko Queen Elizabeth, Prince Philip. Chizvarwa cheZimbabwe chotatsurana neshasha yekuAfghanistan mumutambo wetsiwa uri kuitwa kuDubai manheru ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa neCOVID-19, vamwe makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 95 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga wakasvika pazviuru makumi matatu nezvinomwe zvine zana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 37,147. Vanhu vafa vakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevashanu kana kuti 1,535. Vanhu zviuru gumi nechimwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 11,694 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga nezuro. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru zana nemakumi manomwe nezvisere zvine mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 178,237. Vamwe mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 834 vakabayiwawo nhomba yepiri. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yechipiri munyika yose vave pazviuru makumi maviri nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 27,968. Vabereki nevadzidzisi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yemihoro yevashandi vayo kusanganisira varayiridzi, vachiti izvi zvikasaitwa nekukasika zvichakanganisa zvakanyanya dzidzo yevana. Izvi zvinouya panguva iyo rimwe sangano remubatanidzwa wemamwe masangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, iro raimbozivikanwa seApex Council, rakazivisawo nezuro kuti vashandi vehurumende vese vachange vachizoshanda mazuva maviri chete pasvondo kutanga nemubvuro unouya nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Nhaurirano pakati pesangano iri nehurumende nemusi wechina hadzina zvadzakaburisa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti nhengo dzavo dzakabvumirana kuti nemari iri kupiwa nehurumende vashandi vachange vachienda kubasa mazuva maviri chete muvhuro nechipiri kutanga nemusi wemuvhuro.
Vanhu vose vakauyana kuti muhoro watapuwa nehurumende uyu hautengi uye hautauri pamera nemaramiro anoita munhu akadzikama achinzi anoshanda. Saka isu takazongoti mari yetinopiwa yechifambiso nehurumende inokwanisa kuti chengetedza nekuti batisa basa kwemazuva maviri. saka karurezi kopsu rinovari nosanganisira vashandi vose vehurumende vachimiririrwa takapa chifungo chokuti takuenda kubasa muvhuro nechipiri chitatu nechina nechishanu tinge tisina mari yekufambisa.
Amai Sandra Gavi, avo vane vana vaviri vari kudzidza pane chimwe chikoro chehurumende muHarare, vati kana vavairidzi vakabatana nevamwe vashandi kuenda kumabasa mazuva mashoma, zvinosiya vana vavo vari muna Taisireva. Amai Gavi vati, nekuda kwekuvharwa kwakamboitwa chikoro gore rapera, vana vavo vakasarira shure zvakanyanya, sezvo vakanga vasiri kuita zvidzidzo zvepadande mutande.
Sembereki, ndokushungurudzika zvizhinji. Nekuti vana vakaita gore rese vasiri kuenda kuchikoro. Nao chikoro zvavhurwa, vadzidzisi hapana zvavari kuita. Tachikumbirawo dai hurumende yaongororawo mihoro yevadzidzisi. Vapewo mihoro inogutsa moyo yavo kuitira kuti vagodzidzisawo kunyangwe nevana vedu vaine chido.
Mumwe mubereki vabhani manokore vanotungamirira National Association of School Development Associations and Committees vaudza Studio 7 kuti vanotsungurudzika zvakanyanya nekuti panorwa nzou huswa ndiwo hunokuvara. Vamanokore vati varairidzi vakaenda kuzvikoro mazuva mashoma pavhiki rega rega vana vechikoro havakwanisi kupedza zvidzidzo zvinotarisirwa zvepagore. Vamanokore vakurudzira hurumende kuti igadzirise zvino dambudziko remari yemihoro yevarairidzi risati radzikamidzi.
Tikati isusu vadzidzisi vavo mazuva maviri chete hapana chinenge chafamba ipapo. Tinenge tatokanganisa dzidzo yevana zvakapfurikidza. Ndoti akauya mazuva maviri koma mumazuva matatu manaya mwana anenge achidii anodzidza sei.
Mutungamiriri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakurudzira hurumende kuti ingopa varairidzi mari yavaiwana muna 2018. VaMasaraure vati nekuda kwedenda ririko reCovid-19 zvakakosha kuti nguva shoma vadzidzi yavari kuzvikoro vadzidze zvakakwana.
Nenyaya yedenda reCovid-19 nguva shoma yatinayo muzvikoro hatingadi kuti itambiswe pasina kudzidzwa kuri kuitwa.
Mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Shou vayambirawo vakatiwo injodzi kuendesa varairidzi vasina rufaro kunodzidzisa vachitiwo kunyange pamazuva anenge achiendwa kubasa varairidzi vanodzidzisi nemwoyo yese sezvo vanenge vachinetsikana nekuti vorarama sei nemari shoma yemihoro.
Varairidzi vanoda kudzidzisa mazuva yese asi mari yavanotambira ndo isingakwani kuti vange vachienda kuchikoro. Zvazvinongoreva ndezvekuti masilabhasi haakwanisi kuti akavhiwe nevarairidzi vacho chaka vachinda pa2 days vanenge vasina kufara.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vakaudza Studio 7 parunhare kuti havana zvavangataure pamusoro penyaya iyi vakati titaure nebazi rinoona nezvevashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rebazi iri muzvinafundo Paul Mathima. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko ave kunyaradza mambukadzi vekuBritain Queen Elizabeth pamwe nemhuri yeBritain neNorthern Ireland zvichitevera kushaya kwemurume wamambokadzi Prince Philip avo vakashaya nezuro. Mumashoko avo vaMnangagwa vati ivo vakamirira hurumende nevana veZimbabwe pamwe naivo pachezvavo vari kuchema pamwe naQueen Elizabeth nemhuri yose nekurasikirwa kukuru uku. Prince Philip vakashaya mushure mekumbogara muchipatara kwenguva ndefu. Vakanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. gafu na verimu edunu resomalia apo na mchiti kweche kweza kumuraya apo muna angaka chitea na mabambu apo tita mabambu haya panzepe ime imbe kujira ilimu kutare baidroya kuchamembe kwa kaziwa kumawatokiro kwenyika iye baona chiti kawie wakuru muurumende wati muna angaka peka mabambu uyu aeza kushika pangapa ina gafu na verimu repei wa ali watie doo asi avarirwa nemuchengetedzi vagavuna ava vanhuwo zvavo vatatu pamwe chete nemuchengetedzi mumwe chete vafa pakutitwa bambu iri yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa namavelas musanganya uye westudio 7
Ndinokuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mutori wenhau anobva iye kwaMutoko uyezve akatanga iye chiteshi chake chichange chiri padandemtande chakanangana nevanhu vekwaMutoko.
Ini ndinoitwa Siwe Kachiza Mapfumo. Kampani yandatanga inonzi Kano Iwanyai Broadcast live stream pa Facebook nepa YouTube apo tinenge tichitaura nhoroondo dzekwaMutoko nekusinzirawo kugara kunoita vanhu vekwaMutoko tichitarisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoitika kwaMutoko ikoko.
Apa muri kupi uyezve sei makafunga kutanga nepfenyuro yenyu?
Ini ndiri kuCanada, ndinogara kuCalgary kuCanada. Asi ndakagara ndingori nechido chemutauro wekumusha kwangu nekwaMutoko ikoko ngekuti ndokwandakazvarirwa, ndokwandakakurira. Zvekare ndakaenda kuchikoro ikoko ndisati ndaizoenda kuAmerica kuenda kuuniversity. Saka ndakagara ndingori nechido chekuti titaure nemutauro wedu. Zvekare tichironga zvinhu zvinoitika kwaMutoko tiri pamwe chete nekuti vanhu vasazvikanganwe ngekuti dzimwe nguva tino kangano kwatakabva. Saka inini moyo wangu wakagara uchingoda kusimudzira zvepaMutoko. Zvekare ndakanya ndichitanga kunyora bhuku rangu randanga ndichinyora rechibuja ndiyo mutauro kwaMutoko pakuti vanhu kwaMutoko vanonzi mabuja. Saka ndakatanga kunyora mashort stories angu echibuja about 3-4 years ago. But ndakanga ndikanyora pamwe ndobvoisa pasaiti ndikanyora ndivanaita pasaiti hazvisati zvanyatsopublishwa. Saka kwaMutoko uku zvekare kwakange kwatanga imwe organization yakatangwa iko zvinezvi yedevelopment inonzi MAST. Saka ndakadaidzwawo pagrupu iroro bva ndangojoinawo. Saka tikuona kuti inga vanhu vari kutofunga zvandiri kutaura mumusoro mangu mukuti ndiise paprogiramu yangu iyi. Ndobva ndangoti regai ndichitanga broadcast yangu. Inini background yangu ndeyejournalism nemass communication, ndizvo zvandakaitawo kuchikoro, ndizvo zvandakambosenzawo kumusha kuZimbabwe ndichiita. Saka ndangoti aiwa regai nditore opportunity iyoyi kuti ndishandisewo ndiite bring back kune vanhu vangu and tichitaura nyaya dzekumusha kwedu tichitaura nemutauro wedu kusarasiki.
KwaMutoko uku makadzidza kupi kuti vanhu vanyatsonzwa nekuti mumwe angati makazosvika sei kuCanada ikoko?
Makore ekutanga masabhisabhi uku ndakaenda kuchikoro kuHarare kuNyandoro. Zvinokwanga kwaita politics dzakawandisa kuma1960 uko ndichiri mwana mudiki. Ndabva ndaenda kumusha kwaMutoko bva ndafunda panyadziri. Pandapedza panyadziri bva ndaenda kunyamuzuwe mission. Pandakabva kunyamuzuwe mission ndobva ndapedza high school kubva ndazoenda kuAmerica kuenda kuuniversity kuAmerica. Bva ndapedza chikoro kuAmerica bva ndadzokera kumusha kuma1981 bva ndaroorwa ndasenzawo kuZBC ndasenza kuziyana nedzimwewo nzvimbo dzandanga ndichisenza ndichita zvepublic relations kubva ndazouya kuno uku kuno kuCanada.
Pachiteshe penyu apa munenge muri kutaura nevanhu vekwaMutoko chete here uyezve mune muchitaura nezvei?
Chiteshe changu ichi kaKano Iwanyai. Kano Iwanyai chiri kuti hello my friends kana kuti tikutambire shamwari dzangu. Kano ikumoresa, Wanyai is my friends kana kuti wanhu wangu. Saka tinenge tichida kuchitaura tichitaura nemutauro wekumusha kwedu tichitaura nevanhu vekumusha kwedu ikoko kwaMutoko. Vari kungoitawo zvinhu zvakangowanda wanda ngekuti ndikuona kuti tiri kunge takanikanika kusaririra plus ndichakanyanya kuti vanhu vafome group randataura iri zvinonzi mati inyaya yematombo ekwamutoko aya ari kublack granite ayaya vanhu vashungurudzika vanhu ikoko kuti ini ngatiisei musoro pamwe chete tione kuti chii chiri kuitika isusu hapana zvatiri kuwanawo nyika yaparara makomba angosiyiwa zvikoro hazvina kana zvinhu zvakawanda muchikoro imomo asi pane vanhu vari kubhenefita kubva kumamainzi ekokunoko saka tangatingoda kuti titaurewo nemaresources anobva kwamutoko neupfumi huri kubva kwamutoko zvekare tichiitawo tsika nemagariro ekwamutoko ikoko tichitaura nerurimi rwedu saka tinenge tichidaidza vanhu vakasiyana siyana vanobva kwamutoko kuri kuitika zvanhu zvakawanda pane inongowanda toita lineup yevanhu vatinoda kutaura nawo hurudza dziri kurima kumusha ikoko nevamwewo nhasi ndangatitaura nehurudza dziri kurima dziri kudiaspora asi vachibva kwamutoko vari kuita farming inotyisa kucalifornia kunana ohio nekuengland asi mazimbabwes vanobva kwamutoko saka tinenge tichida kutaura nawo iwavo kuti vanhu vazivewo kuti kune vanhu vanobva kumusha kwavo vari kuita zvinhu zvakawanda chaizvo zviri kuitikawo pasi pano pese tinenge tichitaura zvecovid tichitaura nezvirwere zvakasiyana siyana tichitaura nemadokta anobva kwamutoko ikoko kanoye kanoye kanoyewe kwedu pindai wanyaya tinyepa nenyasi tiuda kutaura nyaya dzokumusha kwedu naiva tichiita kamutombo kanyai kubva kutinosekiwa nevanhu vachifunga kuti tichadwe zvizivaba aiwa uyai tirekete pano uyai ndino vatsangwadzi venyu siwe kachidza mapfumo munotiona pafacebook pakanoi wanyai munotiona futi payoutube tinenge tichaita zvekunyeperana zvekuita kuti kana maonawo vamwe mavakotora moti uyai pano muteerere zviri kutaurirwa nevokweduzvi ndizvo zvatiri kuda titeere iwo pafacebook nopayoutube po pakanoi wanoinyai kanoi wanyai broadcast toona naipo pai
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutiendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Kusanganya uye ndiri muWashington
iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives kana kuti upenyu hwedu gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere checovid-19 uye kuti masangano evarimi ari kubata sei nyaya yecovid-19 iyoyo pamwe chete nenyaya yekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 muhurukuro yedu tabata mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maive PGT vanove zvakare murimi kumacheke amai GT mungatiudza kuti dambudziko rechirwere checovid-19 muri kuribatawo sei imi sesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union
zira kuti munhu wese anga achivhakisinetwa izvi ndo zvisiri zvekuti ndezvekumanikidzirwa asi tongokurudzirana kuti vanhu ngavaende zvavo vanovhakisinetwa kuitira kuti chirwere chisapararire
tinoona kuti mapurazi nenzvimbo dzakawanda dzinorima inzvimbo dzinogona kunetsa mafambiro evanhu vanenge vachizokutarisirwa kubaya vanhu nhomba zvinhu zvamungataura kuti hurumende dai yaita kugadzirisa matambudziko aya
kune avanoti mamobile clinic vazhinji makliniki ariko kunzvimbo dzakasiyana siyana iko zvino vachiri kubayira provincial hospitals saka vazhinji havakwanise kuti vakwanise kufamba kuenda ikoko nokuti pane mba kuda mari dzetransport saka tiri kukurudzirawo hurumende kuti dai vanga vaita kuti zvive mavaccinations aya asvike paclinic level inenge iri mumawadi kuitira kuti munhu wese akwanise kuwana access yekuenda kunovhakisinitwa
sesangano mune zvidzidziso zvamuri kupa here kunhengo dzenyu
tinodzidzisawo zvekare iyo yekuti social distancing uye kuti vapote vachigeza maoko kana vachinge even kana kumabasa chaiko kwedu kumapurazi tinoonawo kuti vanhu vari kugeza maoko vari kupractisa hygiene yakakwana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire zvekare tinoprovhidawo mamaski kuitira kuti vanhu vange vakavhara mhino nemukanwa tinopawo zvekare mafloya nekwatinenge tichifamba tinenge tichitaridzawo vanhu neku kuwa zidisa kuti tava chenjerere chirwere ichi nokuti chirwere ichi chiriko zvechokwadi vanhu vari kufa. Saka tinokurudzira zvakasimba pese patinofamba pese patinenge tiri kuti vanhu vapractice social distancing iyoyo zvekare kugeza maoko nezvimwe zvakadaro daro zvinokuita kuti COVID isapararira.
Uno mwaka wekutengeswa kwefodya. Matambudziko apo ari kusanganawo nenhengo dzenyu padziri kuenda kunotengesa fodya kana kuti hamunotarisira kuti anogona kusangana nenhengo dzenyu?
Kana mafamasi vanotengesa fodya dzavo, tine dambudziko nemaroadblock mapurisa. Tinoona TIMB, Tobacco Industry Marketing Board, inopa mutemo wekuti varimi vanofanira kutakura fodya yavo yakawanda panguva imwe chete, sekuti 100 bales kana kuti track inotakura 7.5 ton kana kuti zvichikwira zvichienda mberi. Saka community inenge yakuisa fodya yayo pamwe chete, and then vadaro munhu mumwe chete anokwanisa kuenda onorepresenta mamafamasi. Asi kana vachinge vakuenda, tirikuona dambudziko rekuti vanomiswa pamaroadblock kuzopedzisira vazhinji vakufamba usiku kutya mapurisa kuti tinozonomiswa. Saka tinokurudzirawo mafamasi ipapo namadrivers kuti ngavashandise mota dzinenge dziri roadworthy kuitira kuti vasazoonesane namapurisa nekumiswa miswa. Uye tirikurudzirawo kuti tishande zvakanaka namapurisa, mapurisa vasamisawo mota idzi zvakanyanya kana pasina chikonzero. Kunze kwokuti paine chikonzero achikora hake mutemo, aiwa tingati vanenge vachiitawo basa ravo. Asi tongokurudziranawo muna mapurisa kuti please fodya ngairege kumiswa miswa pamaroadblock, nokuti tiri kuzoona matambudziko ekuti vanhu vanozobirwa especially kana vachinge vazofamba usiku. Saka tinokurudzira mafamasi kuti ngavatarisewo kuti transport yavari kushandisa yakamirawo sei, ive transport iri reliable, fodya yosvikawo nenguva.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maive PGT, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia, muchaverengerwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Kunonoka kwegadziriro yesarudzo muSomalia kuri kukonzera kusagadzikana kwezvematongerwo emunyika iyi. America iri kushishikana zvikuru nekusamira zvakanaka kwesarudzo dzemuSomalia, izvo zviri kukonzera kusagadzikana kwezvematongerwo enyika, izvo zvinosanganisa kuchengetedzekana, kugadzikana nekusimudzirwa kwenyika iyi. Vakadaro gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Bumbiro remitemo yeSomalia rinoti sarudzo dzeparamende neyemutungamiri wenyika dzinofanirwa kuitwa mushure memakore mana esarudzo yekupedzisira. Muna Gunyana mugore ra2020, mutungamiri wenyika iyi vaMahomed Abdullah Mahomed, vanozivikanwa nezita rekuti vaFarmajo, nevamwe vatungamiri vashanu vanova nhengo dzeFederal Member State yemuSomalia, vakabvumirana neurongwa wekuita sarudzo idzi, asi hadzina kuzobudirira sezvo mapato aya akatanga kupumana huroyi. Vakatadza kutaurirana nekuyananisana kuti sarudzo idzi dziitwe. VaFarmajo vakapedza basa muna kukadzi, asi vakaramba vari pachigaro vachiti paramende yakanga yatara kuti vaigona kuramba vakabata matomu kusvika sarudzo dzemugore ra2020 dzaitwa muna Gunyana. VaFarmajo vari kuramba kurudziro iri kubva kumauto yekuti varege basa uye kutungamira vemauto. Sezvaiitwa panguva yekunonoka mukuchinja kwezvematongerwo enyika muna 2012 na2016 munyika iyi. Izvi zviri kukonzera kuti pave nekusagadzikana pakati pemapato anopikisa nemauto ehurumende, uye zvakakonzeresa kuti pave nemabhambo akaputika muna kukadzi muguta reMogadishu, apo vemapato anopikisa vanga vakaronga kuratidzira kusafara kwavo nehurumende. Mamiriro ezvinhu aya anonzi ane njodzi uye anofanira kugadziriswa nekukasika. tinokurudzira vatungamiriri venyika yeSomalia nevatungamiri vematunhu kuti vasendeke parutivi zvinetswa zvematongerwo enyika kuti vachengetedze mabasa avo kuvanhu veSomalia uye vabvume kuita sarudzo dzakachena, dzakajeka uye dzinosanganisira vakadaro vaBlinken. Kusawirirana kuripo parizvino kuri kunokanganisa budiriro yakaitwa kusvika parizvino. Kuvandudzwa kwezvinhu kunodiwa nechimbi chimbi kuitira kuti Somalia ienderere mberi munzira yekudzikisira zvikwereti zvayo uye inotadzisa nyika iyi kurwisa vanofurikidza mwero. America inoti inotsigira kodzero dzevanhu vemuSomalia dzekuratidzira murunyararo uye vachipokana zvakasimba kushandiswa kwechisimba nechero bato. Tinokurudzira vatungamiri veSomalia kuchengetedza ramangwana renyika uye kuti vawane chibvumirano chekuita sarudzo dzeparamende nemutungamiri wenyika nekukurumidza. Aya mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7 ari muWashington DC.
Koika, uyo anova shasha ine bande re World Boxing Organization, WBO, Africa Welterweight Champion, uye World Boxing Federation Intercontinental Champion, achachinjana zvipatsira naDarwin mumutambo une maround matanhatu uri kuitwa paArabian Ranches Golf Club. Vatsigiri vaBoika muguta remasvingo vati vachange vachimutsigira kuti akunde mumutambo uyu vachitevera chiitiko ichi pamasaisai eindaneti kana padandemutande nezvivhitivhiti zvange zvichiburitsa mutambo uyu. Mumwe mutsigiri wetsiva vakudzana nemupamhanga vati vanoimba Boika kuti acharakasha chikomana chekuAghafutan chaizvo uye vanenge vachimutsigira kunyange mutambo uyu uri kuitwa kure nenyika yeZimbabwe.
Mukomana totomutsigira habatorina ende totemba kuti mukomana wedha ari kuAfghanistan, wedha ari kuChina, wedha ari kupi, achatongopedzera. Ngatitsemurwe ende tichitori naye maindaneti ndobasa ravo, teitori kana paYouTube ichitona yeseyese tichitsigira mumwe wedu.
Izvi zvatsinhwa neimwe shasha yemutambo wekarati vasimba Rashe Mapfumo uyo ati ari kunamatira mumwe wake kuti akurire Darwin kuita kuti arambe ane mikombe yake.
Tiriwo vamwe vanofarira mutambo waanoita iwoyo, so tinofara chose, tinomutsigira, tinomushuvira zvakanaka, tinoshuvira kukunda kwake.
Achitaura neStudio 7 ari kuDubai, Boika ati ane chivimbo chekuti achakunda mumutambo wake achiti akagadzira zvakakwana kutatsurana naDarwin. Ati acharwa achiziva kuti vatsigiri vake kumusha vanaye mumweya nemunamato nekudaro acharwa semvumba.
Ndiri mugari wemasvingo kunzvimbo yemashava. Pari zvino tiri muguta reBasha Heights munyika yeDubai. Ndikutarisira kukunda nokufara kuti ringe tichitambira mutambo wekunze kweAfrica. Zvino zvino tichatipa mukana yakakura, nokuti kana ukatamba mutambo wakadai so mutambo muhombe wekuti haukwanisi kungowanika apo neapo, kana tatomwandiroshandisa mukana ndounza kufara.
Mumwe muratidzi wetsiva uye aimbova shasha yenyika yose muchikamu cheNational Lightweight Champion, Emmanuel Stafnyika, akurudzira Boika kuti ashinge uye apotsere zvipatsira zvematsenganzungu zvine simba kuti akwanise kudonhedza Darwin maraundi matanhatu asati apera, kana kuti technical knockout, TKO.
Kana painda vanozati mukoma chamaenda kufight, saka totomushuvira rombo rakanaka. Atake atipuwa chomusha ngaarove munhu ngaanoke rova munhu chipo chakapuwa namwari chiinde mberi.
Boika uyo ari muchikwara chetsiva chaCharles Manius Boxing Academy anenge ari mumwe wevamwe vacharwa pamitambo mitatu yetsiva iri kuitwa manheru ano. Akakunda mumutambo uyu, Boika anenge ane mukana wekunorwa kunyika yeUnited States of America muna chikunguru gore rino nevarwi vepamusorosoro vekunyika dzekumadokero. Ndakamirira Studio 7 Masingo, ndini Godrim Timba.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo, mhlaka 10 kuMabasa 2021, nguSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga namhla wethekelele esibhedlela sempilo leSelupane Hospital esilokhu sisakhiwa wagcizelela ukuthi kufanele sibe sesakhiwe ekupheleni komnyaka ozayo. Ibandla lezaphu lithi ikomiti yalo yeNational People's Council ihlangene namhla yavumelana ukuthi umhlangano walo mkhulu weCongress udluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka.
Njengoba siphila ngokulima kwelakithi abantu abaningi abayingxenye ye-constituency yezaphu eningi basemakhaya njalo baphila ngokulima, so okwamanje basavuna izilimo zabo azikabekwa endaweni e-right ukuthi bengashiya be-Congress.
Alokhu etheleka amazwi enduduzo kulandela ukutshona kobe ngumyeni wendlovukazi ye-England Queen Elizabeth, uPrince Philip obeneminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu.
Njengesisalwane se-Afrika kuningi sibelekade sikukhangelela ukuthi ngesikhathi sakhe mhlawumbe kade ngasebenzisa lesi sikhundla iposition yakhe uthi influence mhlawumbe esingathi restitution sikhulume ngokuxoxisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umsekeli kaMongameli njalo engumphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga namhla wethekelele isibhedlela seLupane Hospital esilokhu sisakhiwa wagcizelela ukuthi kufanele sibe sesakhiwe ekupheleni komnyaka ka-2022. Lokhu kwethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle olugcizelele ukuthi uMnumzana Chiwenga uphinde wanikeza isibhedlela sempilo imali yokulungisa imitshina yokusebenzisa kugatsha lweradiotherapy egoqela ukuthi kube lamagetsi ngasikhathi sonke, i-uninterrupted power supply. Lokhu kwenzakala igcikwane le-coronavirus lilokhu lisidla ubhedu elizweni njalo lihlasele abafika phose ikhulu 95 izolo kuphela labulala abathathu. Ngalokho abantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasikhombisa 37,147 njalo asebebulewe yilo sebesedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu 1,535. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane owe-vaccine luyaqhubeka. Ibandla lezaphu lithi ikomiti yalo yeNational People's Council ihlangene namhla yavumelana ukuthi umhlangano walo omkhulu oweCongress udluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka. Umhlangano lo wawukhangelelwe ukuthi uqhutshwe kusukela mhla ka-30 kuMabasa kusiya ku-2 kuNkwenkwezi. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana iPitule Maphosa uthi lokhu kukhalazwe ngamalunga ebandla lakhe ngoba iningi liyavuna.
Idale le National People's Council lihlalile namhlanje emva kokubana ama provinces ambalwa ecele njalo anikeza i-recommendation yokuthi umhlangano weCongress obufanele ube khona mhla ka 30 April kusiya ku 2 May udluliselwe phambili ngezizathu ezihlukahlukeneyo. So ngakho sihlale umhlangano we-special session obule agenda yona leyo ukuthi sikhangele indaba ye-Congress. So okuqakathekileyo okuphumileyo emhlanganweni lowo yikuthi i-Congress yethu isidluliselwe phambili sibekwe kunyanga ka-August 2021 So by 31 August izobe sibanjiwe iCongress without fail njalo sisiya ku Congress leyo ama programs nama processes akade ekhona ayaqhubeka esiya phambili awokulungiselela umhlangano lo weCongress njalo kuzaba le audit saba ingxenye yama processes alandelayo umbaqhubekayo ukuze sibe lomhlangano weCongress ophumelele ama provinces anikeze izathu ezihlukahlukeneyo ezibangele ukuthi becele ukuthi idluliselwe phambili okunye okuhlanganisela ukuthi abantu njengoba siphila ngokulima kwelakithi abantu abaningi abayingxenye yeconstituency yezaphu eningi enkulu basemakhaya njalo baphila ngokulima so okamanje basavuna izilimo zabo azikabekwa endaweni e-right ukuthi bengashiya ku-Congress so ngesinye sezizathu abasinike sezona ukuze sazi ukudlulisela phambili i-Congress.
Lo ngumnumzana iPitule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa icingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Ukusenjalo ibandla leMthwakazi Republic Party lithi selimelele impendulo evela kuhulumende weZimbabwe kulandela ukutshengisela kwawo ngandawonye lenhlanganiso ezijiyeneyo esigodlweni seZimbabwe ePretoria kwele-South Africa bekhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga abo lokuncindezelwa kwezabelo zeMathebeleland. Amalunga ayisithiyagalonyawo eMthwakazi Republic Party alokhu evalelwe entolongweni esetheswa icala lokubangela ukudlakela kulandela ukutshengisela kwawo kobulawayo eduzane lenkamba yamapholisa esola athi ukuhlukuluzwa komkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo. Ibandla leli lithi amalunga alo eZimbabwe asephilela ivalweni olukhulu njalo akhululeka ingangena kwele South Africa kukanti afuna udaba lwegugurawundi lulungiswe. Isikhulumeli saleli bandla kwele South Africa umnumzana Velile Moyo onguye owethule izikhalazo lezi kuziphathamandla zommeli weZimbabwe kulelo lizwe usichasisela okuningi ngalolu daba.
Njengemthokazi Republic Party yesatshengisela ePretoria eEmbassy yaseZimbabwe mhlawumbe abanye bakubonile ke kubo Facebook lapha nakubo Twitter apha baphakamile impela abantu bakomthwakazi ngobuningi bawo ama-stakeholders achiyeneyo ahlangana e-embassy abantu bebefika mhlawumbe more than 300 akade belapho ke behlabelela izingoma betshengisela kwasekuhanjiswa kwama-demands ethu ebesiwaphethe almost 10 of ama-demands abesinawo sawasubmitha e-embassy abalwa belalela be-embassy bawathatha ama-demands basayina basala lekopi nathi sahamba lekopi elinye ikopi lasala namapholisa i-SAPS ukuthi kube ngufakazi kusasa. So kuma demands ethu ke sishilo uhulumeni ukuthi sikhangelele ukuthi kuseyafika u-3 months uhulumeni waseZimbabwe abe ebonisile ukuthatha amanyathelo akhangelelwe kulama demands eziwahambise kuye uhulumeni waseZimbabwe. So kusho ukuthi ke silapha nje njengomthwakazi siqaphile nje silalela ukuthi uhulumeni uyayithatha le ndaba serious noma ke uyayithatha kudedengu nje ayithathe njengento yokudlala.
Ubona ubandlululo luluningi kakhulu yini olwenziwa ibandla leMthwakazi Republic Party kumbe kulokhu kukhethana nemihlobo?
Inhlupho zeZimbabwe ziningi kakhulu ngoba vele iZimbabwe yayakhelwa one emangeni. Iyakhelwe emangeni kwase kumele ukuthi iqhubeke isakhelwa phezu kwamanga. Kuyikho okubona manje kusenzakala kubo MDC akusiyo nto entsha. Yinto ebivele ikhona thina sayibona kudala nje abantu beMathebeleland ngoba indaba ze-tribalism aziqalanga manje zaqala kudala. Kodwa ke njengoba uhulumende wakhona lowo vele ebusa yeselesikhathi eside ebusa ucuku lwakhe ayelwenza eMathebeleland useqhubeka elwenza la kumabandla aphikisayo akhona ngale Harare afana labo MDC ende kasoza yekele ukuqhubeka kwenza khona lokhu ngaphandle sesimthatha uhulumende lo simfake ku-accountability akwazi ukuthi abuyele emuva akhangele ukuthi ubesenzani 40 years zonke lezi yini aseyakhile engenza ukuthi abantu bebe yination bebambane bebe yinto eyi-one. Sina njengabantu beMathebeleland sesifike kuthiwa lokuthi sesiqalise ukuthi sitoyitoye sibonise ukuthi kasivumelani nalokhu kwenziwa nguhulumende. Silokhu sathi mhlawumbe uhulumende lo uzathatha responsibility alungise kungalinganiswa phakathi kwelizwe kodwa akakwenzi lokho.
Lo ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party wele South Africa. alokhe etheleka amazwi enduduzo okulandela ukutshona kobe ngumyeni wendlovukazi e-England uQueen Elizabeth, uPrince Philip obele minyaka yokuzalwa ifika phose ikhulu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
IZimbabwe lomhlaba jikelele bakhala lemuli kaPrince Philip obeyindoda kaQueen Elizabeth. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa usethe wakhala lezwe le-United Kingdom ngokukhothama kukaPrince Philip enkundleni yebulenjini ye-Twitter. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube laye ukhala lemuli kaPrince Philip.
Sithi dudu esizweni samangisi ngokulahlekela kwaso indoda yendlovukazi yamangisi uQueen Elizabeth wesibili. Sithi ukufa akujwayeleki akwehlanga lungehlanga. Lanxa umuntu esemdala okungakanani ukufa asonto eqondileyo akulindeleki kakwamukeleki. Ngakho ngalamazwi enduduzo sithi kabaduduzeke. Bese sicela ke ukuthi ngemva kokubekwa kwakhe osedlule emhlabeni sibe lobudlelwano obuhle lamangesi okuza kwenza ukuthi silungise ukufa kwabantu ababulawa yigugura hundi abayizinkulungwane lezinkulungwane. Kulethe ukuthula emndenini lokuhlaliseka phakathi kwabantu.
Unkosikazi Abigail Mupambi laye ukhala lemuli kaPrince Philip loba nje babethumba umnotho wamanye amazwe.
Ye, sikhala ndawonye lamuli yaseBritain ngalesi sikhathi ehambile uPrince Philip the Duke of Edinburgh. Inaloko kade indoda njengabesikhosini kukhona sibili akade beku-influencer. Hayi aseBritain kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele. So sithathaleli ithuba ukuthi sikhangele emuva sinanzelele lapha ahambe khona laloko kade ekwenza. Siyananzelela ukuthi njengezisalwane se-Africa kuningi sibili kade sikukhangelela ukuthi ngesikhathi sakhe mhlawumbe kade ngasebenzisa lesi sikhundla iposition yakhe uthi influence mhlawumbe esingathi restitution sikhulume reconciliation sikhulume ngokuxoxisana mhlawumbe sesikhangela the imbalances that brought along by colonization.
UPrince Philip ubezalwa eGreece, ezalwa nguPrince Andrew, unina unguPrince Alice. Ngimela iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezenzakala eMelika, uMongameli Hassan Rouhani we-Iran ubone kumabonakude namhla ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa iziphathelane le-uranium esetshenziswa kuzikhali, ngapho ethembisa ukuthi kasoze azivuthelele. Lokhu kwenzakale lelo lizwe linanza iNational Nuclear Technology Day. Elemelika lele Iran sebevumelane ukuthi bekhulume okwesibili eVienna ngeviki ezayo belandele iziqondiso zesivumelwano sabo ngeziphathelane le-nuclear, kodwa ele Iran lathi izijeziso elazetheswa ngelemelika zingaphazamisa lezi nkulumo. Inkomo sezisifa ezansi emaNdebeleni ngenxa yemikhuhlane ehlukeneyo edalwa yimikhaza, njalo abafuyi benkomo bathi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele kulolu hlupho ukuze kulondolozwe lezi nkomo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ukufa kwenkomo lokhu kuza ngesikhathi iningi labafuyi lilokhu likhala ngenkomo ezafa nakenye ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Kuthe ngokuna kwezulu eliningi lonyaka, iningi labafuyi lijabulele sithi inkomo zizathola amadlelo, kodwa sezikhala njalo ngoba imikhaza sidale imikhuhlane ethiyeneyo osekubulele ezinye izifuyo. Umnumzana Josh Dube oyisakhamuzi esengezane eGwanda South odibhisa inkomo echelesa uthi izifuyo zabo zihlaselwe imikhuhlane ethiyeneyo.
Hayi uDube, silalo thina ngapha enkomeni ukhaza idibha lakhona litshwani zidibha gqo. So sizisiwa le mikhuhlane eminingi inkomo zakithi ngapha ngenxa yemikhazi. Ezinye nje ziphoke ukuqhuqha nje, iqhuqhe nje inkomo nje iqhuqhe izizife. Ezinye nazi ngapha ziyakhula ngazi ukuthi kabe kungumkhuhlane banolonje wenza inkomo ikhule nje le ukhanya kulezi sifu futhi sezifuna ukuba le zilonda lezi amapundu emzimbeni lapha.
Umnomzana Dennis Moyo wayisakhamuzi seNandian eKwana North layo ukhala ngodubo olufanayo.
Ufa kwezifuyo so affecte even abantwana abaningi ezikolweni abazahamba nzima. Ngikhuluma nje endaweni yakithi lapho esigabeni ongomakhelwane ezikwakweni. So kufe omunye umuzi kufe about 7 inkomo zigqitshelwa zonke. So kutho ukuthi vele yinto enzima kakhulu ebantwini. Uthi ngabe kuyadingenwa ngohulumende uyangenela sibili ancedise izakhamizi ukuzama ukuvikela lo mkhuhlane. Ngananzela amadibha imithi yakhona inzima, ibuya nzima, inkomo zidibha kalutshwane. Njalo inkomo zibhizi ziyathela.
Umnumzana Mzobanzi Thabile esingenjalo isakhamuzi seNandeni sikhala ngokusulelwa kwemithi yokuhlaba inkomo athi intengo yayo iphezulu kakhulu.
Imikhuhlane eminingi kakhulu emkhaza sithwali senzima inkomo. So ke manje besidinga uncedo olukhulu kwezwe lokho ngoba sonke isikhathi uma inkomo igula sikhipha imali sibhadale 10 rand ngenkomo eyi-1 wathi uma ngabe zingu-20 wenza njani. Leso sikhathi wathi imali yawulayo. So uyabona ukuthi lokho vele kunzima lokho. So manje sicela uncedo ukuthi sithole usizo ukuthi inkomo uhulumende awubuye la singena asisize.
Umnumzana Stephen Mathema laye oyisakhamuzi seNandeni uthi lanxa bebhadala imithelo yamadibha imithi yokudibhisa iyasilela.
Idibha liyazishotela kodwa siyathela. So imali yakhona eyomthelo kasisakwazi ukuthi isebenzani. 2 inkomo zethu zilama-lamb schemes sezinyezuzuka amangqina asincediseki. Ama-vetinary akhona kodwa ke imithi kayikho. Ama-vetinary kuqala ayehlaba inkomo zethu nxa sokuzalwa izulingana kakhulu njengasema-vetinary ayehlaba kasimalethi hamba mahara ukuthi sazi ukuthi kumele senzeni kasikwazi.
Umnumzana kwakhiwe Dube isakhamuzi sesengezane eGwanda South layo ukhala ngodubo olufanayo.
Umuntu olenkomo kumele azithengele umuthi azihlabele. Manje abanye nje badonsa nzima imali zokuthi sitshele bathenge umuthi abalazo. So inkomo zigcina sizihlatshwa imikhuhlane njengeyemkhono zibanjwa ngabo foot and mouth. Khathesi nje zikhona zibanjwe imikhono and ziyagcina zithelelana ngoba akula muthi wokuhlaba e-vetinary. Umuntu kumele azithengele umuthi.
Umnumzana Enathi Mdlongwa umqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo kathandanga ukuphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba lokufa kwenkomo lokwehluleka kogatsha lakhe ukudibhisa izifuyo. Abafuyi benkomo bakhuthazwa ukuthi badibhise inkomo zabo njalo nje baphinde bazihlabise ukuze zivikeleke emkhuhlaneni ethiyeneyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa noNkosazana Debra Mokasa sicubungula ukuthi abantu baphila njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Iningi lithengisa impahla ezichiyeneyo.
Iyakhula, you know, abantu babasekho imisebenzi. Sebe ku-informal, yena le yokuthengisa, buying and selling and yokukhokha amabhoda and what else. And kayise kuphele ngoba i-government yethu kayikabi lama-policies la ayikakhanyi ukuthi yenzani nemsebenzi lokuvula amasekthari. Izinto zonke zilokhu zisiwa, you know, sikhangele i-economy yethu, sikhangele nemali yethu, lokhu kusiwa. So abantu they wake up in the morning, they speak up for. You find it is only a master point, even in normal, a
njengoba abantu abaningi sebephila ngokuthengisa bayithola yini imvumo kumbe sokuyikuphongo yenza nje bengatholanga imvumo kukhansela
okwakhathesi council is failing ukuthi control abantu especially the Zimbabwe economy yethu le singananzela ukuthi once iCovid lokhuze ama regulations lawa thina esika khona ukuthi abantu besanitize begqoka ama mask benze landland lakhona lokuthi sibuyele emsebenzini iqalise ila mask lokhuze measures ukuthi kumele uhambe emapoliseni ezikliya ubhadale ama license ezenze but konke khona lokhu i-council kayikukwanisa ngoba izini lakathi ezinoma sikhuluma ayikaningi izini abantu abadisplaswayo from etown ayikabaningi emalokishini ukuthi bethengisele ithi ama-resources abo asisemancane kabalakho vele okuthi beqalise ukuthi bephedele abantu emalokishini ngingangikhuluma ngamalokishi ngikhuluma amawadi ukuthi atleast umuntu osuka othuke emarket ethengisa amedempophoma kuward 9 then ethengise amagogo onaye iward 18 isikhansile kayikafikeleli khonapho so ifunde ukuthi abantu bakhenza indena nje istresini lethengisi streze sikhuluma futhi lakhona lokho ukuthi izikolo zingazivulwa imithetho yezikolo isuke yaqansa kakhulu kakhulu ufizi kuyafuneka amabhuku kuyafuneka everything kuyafuneka so at the end of the day abazali abayibo abaphila ngokuthengisa bayehluleka ukuthi bemithe that target uthole ukuthi abantwana abaningi abakho ezikolweni kathesi so uzathola ukuthi umzali ongumama ubaba nomntwana bonke basezitradeni bazama ukuhlanganisa imali zokuthi engenye umntwana ame-certain term ezavulwa
sake saxoxa lawe kona lo msakazo sithi amanye amalunga enhlanganiso yakho athengisa impahla esebenzisa owhatsapp lokunye kwenziwa njani lokho njalo baningi yini abakufinyelelayo
okay so those abakuma associations they are benefiting a lot because ama associations they've got ama programs like thina SBVPA we've got ama programs esinawo ukuthi bayangena kuma whatsapp bethengiselana izinto zabo bethengele labo be-advertise you know for those again abangekho kuma association yiso lapho kuhlupha khona ngoba baphonguba mhlambe ezizisile waphuma ubaba lo mama behambe kanye labantwana bengela izini le-direction yokuthi well sesiphumile siyathengisane and singaphika khona and lama-business opportunities abo engaqadi ukuthi vele asukela ngaphi langa so ini nakushe sithi thina abantu bebulawayo kabangene kuma-associations isithi khansile lama-associations a-recognize about 9 so umuntu uyachuza i-association yakhe ayibona ingathi ihambelana layo esebenzelana layo layo futhi ama-associations yanalawa ahamba kwi-city council esiyaphiwa whatever i-city council esifisa ukuthi ngawo ubulawayo uyathuthuma ngawo so lawa baya bengekho khona kunzima of course kase besidinga-ke usisayitini for one customer bengu-1-2-3 yifande ukuthi kwezinye isikhathi ngifuna nokuqokozela kufuna umizise kuliwa ukufuna sakula amavendazi abhazeneyo kula amavendazi abazobebangayiikhasomeone
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association. Ngengelithiyo kwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Ernest Sebata umhlabeleli okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga Mr. Gande
Hey, Kafishane ungathi uNSD Sibatha ungubani kahle kahle?
uNSD Sibatha indoda ezalelwe eGwanda 37 years ago, umculi wegenre ebizwa ukuthi ayimelo kathiyo. Yikho lokho.
Uqale nini ezomculo njalo usile ngoma kumbe amadlalade amangaki?
Ezomculo ngakhula nazo ukurekhoda ngaqala ngo-2009, of which senginama-albhamu afika 4. Ingoma ezikhona mangizibuthelela zonke they go up to about 26 ingoma engizikhumbulayo enginazo.
Ngedlalade lakho elitsha ukuthi lithiwani njalo kahle kahle waliloba ingoma zakhona ucabangani njalo ujongeni?
Idlalade lami elitsha libizwa kuthiwa Livumile Idlozi. Abakwaziyo idlalade lami elisemuva elibizwa kuthiwa Vala Ngebhethu, ngemva kokulirekhoda kwami abantu balamukela kakhulu okuthi lami kwangijabulisa, ngaze ngathi hayi selivumile idlozi ukuthi sengifikile emculweni. Ukubhala ingoma zami ngabhala ngithinta into eziningi. Kunengoma ebizwa kuthiwa Mancube, ikhuluma ngempilo engangiyiphila ngisasemncane nalo muntu engangimthanda. Then bese kusiba nengoma ethi Julia ethandwa ngabaningi. Mostly ngibonga intombi enhle eyase-Africa entshela abantu ngobuhle be-Africa. Ezinye ingoma efana nokuthilo impilo, ngikhuluma ngokuthi empilweni kumele siphathane kanjani ukwenzela ukuthi singabantu sikhona siphilisane kahle. Labe zokholo ikhona ethi siza Jehova njengoba sihlanganela lesi simo esikiso sikhone ukubana sinqobe. Yikho okwenzakalayo kudlalade lami lele. Ngale bhala ngizama ukuthi wonke umuntu onesimo anaso empilweni yakhe akhona ukuzithola eyamukelekile nedlaladlela ekhona ukududuzeka ngalo, ekhona ukudansa, ekhona ukuhleka, aze akhona ukujabula.
Abafuna ukuthi bathenge ibudlalade kumbe ingoma zakho bazithola njani, njalo ungapha abalaleli inombolo zakho kumbe ngezocingo kumbe lapho abangakudinga khona?
Abafuna ukuthola umculo wami, umculo wami uyatholakala kuma online stores wonke nje jikelele, kubo Apple Music, kubo Deezer, kubo Amazon. Abafuna ukungithinta bengangithinta enambeni +26775169805. Noma ku-email ethi yona ernestosebhait@gmail.com, kulapha engitholakala khona. Zonke lezo le mininingwane eminye liyayithola lapho. Abanye bengangithola ku-Facebook The Great Ernest Sibata, noma bethi The Great Bulamba Band, bazithola zonke lezo zinto.
Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli nabalandeli nabo bonke abasupporta in music. Ngithi phambili ngothando.
No ke nguNST Sibata. Ebesilaye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lezaphu lithi umhlangano walo omkhulu weCongress usudluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi konalo umnyaka. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.